Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemuvhuro ndira 28/2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Paanike pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wanodandadzwa zvaari kurevesa izvi wari pachokwadi.
Dande mutande retwitter rinonzi nderemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda panepfenyuro yeSky News yekuBritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Bato rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rinoti riri kuronga kuendesa hurumende yeZimbabwe kuUnited Nations uye kuInternational Criminal Court kuti iferefetwe nenyaya dzekutyora kodzero dzevanhu. Vagari vekuDurban munyika iyi vari kurongawo kuratidzira nemakenduru vachiratidza kubatana nemhuri yeZimbabwe inonzi iri kushungurudzwa nemauto. Dare reparamende rovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muhusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapurisa nemasoja vakaonekwa vachirova vanhu vairatidzira vanofanirwa kusungwa. Vamunangagwa vataura izvi padande mutande reTwitter mushure mekunge nepfenyuro yeSky News yabudisa vhidhiyo yemapurisa achirova vasungwa vakange vaine simbi mumaoko. Mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai Mafunda vaudza Studio 7 kuti izvi zvagara zvichiitika munyika kwenguva refu. Naizvozvo vanoda kuona vanotyora kodzero dzevanhu vachisungwa kwete kungotaura nemuromo bedzi sezviri kuitwa navamunangagwa. Vamafunda vati vachatenda vazviona vachiti zvingave zvakanaka chose kana mutemo ukashandiswa pavanhu vese zvisinei kuti masoja, mapurisa kana kuti vakapfeka mbatya dzebasa ripi zvaro. Tanonoka Wande weStudio 7 abata vagora kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Isusu tiri kukurudzira kuti zvinhu zvataurwa izvi hazvina kutanga kutaurwa nhasi, zvinhu zvatakanzwa zvitaurwa kumashureko. Chatingangoda sevana veZimbabwe ndechekuti paitwe yatinoti muchirungu action. Paanike pari kuitwa zvinhu zviri kuitwa kuratidza kuti hongu wanodandadzwa zvaari kurevesa izvi wari pachokwadi. Tiri kuda inonzi action muchirungu. Ndiva tiri kukumbirai kuti dai vatisagume mukutaura tigumire muzviito ndozvatiri kuchemeresa vana veZimbabwe kuti tione kuti vana veZimbabwe vese vakaenzana. Pasava nevana vanonzi ava vari special havabatwa nevana vebvumidzo kumbunyikidza kodzero dzevanhu. Tiri kukumbirawo kuti ngatisirwe mire zvekungotaura choteka tichiitewo zvinhu zvinobatika neaction diva tiri kuda.
Munoona sezvinogoneka here kuti masoja nemapurisa vasungane?
Hazvitadzi kuitika nekuti pakumbiro remutemo rinoti munhu apara mhosva angaiva akapfeka yunifomu tsvuku yegirini itema. Bumbiro rese reZimbabwe rinoisa vazvizvarwa zveZimbabwe macitizens wedha uri mupurisa uri musoja pasi pebumbiro remutemo yeZimbabwe.
Kuti zvibude zvine chokwadi zvinofanira kuitwa nenzira ipi?
Zinafanya kuti wanao enforce ya mtemo, wanao mchirungu wanao enforce ni agents, zio vizesi kine Zimbabwe Republic Police, na polisi yadu, alipo, tuendelea kutu wanga ya chita basa. Tuendelea kutu wanga wakatika basa, mbuwe ya kapurai, hizi wazuzi, takuto kuta wana zaidu baki, imuombe kana zina, wosi, atoguta mchi, atoguta mdanda.
Sekutora kwa maita izvi zvanga zvichitika kwechinguva chakareba. Munofunga kuti chii chakonzera kuti vamunangagwa vataure mashoko aya iko zvino?
Tendatonzwa naye vamunangagwa kuti nemhaka yavazotaura zvinhu izvozvi nhasi zvino zvisina kutanga zuro, zvino zvisina kutanga last week, zvino zvakatanga kumashure, zvanoziva kuti nyika yedu inyika inoshushikana zvikuru, kubva kuna gokura hundi, kubva kuna nangira matsvina. Kuya kushunguru jokala na wana mbubi mchangira watashika pakono pisia kushunguru joko na zede ya kuzwe kushunguru joko ya beyangu ya tatu na wana jina mbiti zuzo kia na zutika mazumele zwe gorene gorene nika ya zidabu saka dhile wa mbato tuu baiti kwenye makai wa zifunga kuzuti a mbiti zwabuti suwa kuzweko inika zwabuti ata sky news zwabuti ata bbc ndio saka wako tange kumani na ya chika nda zini zesikidi atiku na zozo mchishuwa na kune tumo ino gichindi ino ziwa zwe zidabu tukunga zama zaita seri.
Avo vange vari mutauriri weZimbabwe Lawyers for Human Rights vakumbirai mafunda vari parunare kuHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Zvichakadaro dare reparamende rinovhurwa mangwana pasina nhengo dzeMDC dzakawanda sezvo vamwe vari muusungwa vamwe vachitsvagwa nemauto nemapurisa. Mutungamiri webato guru rinopikisa muSouth Africa, reDemocratic Alliance, vaMuzi Maimane, vaudza vatori venhau kuti vari kuronga kukwidza Zimbabwe kudare reUnited Nations uye kuInternational Criminal Court nenyaya yekutyora kodzero dzevanhu. VaMaimane vari kupomera mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mhosva dzekumbunyikidza kodzero dzevanhu vemuZimbabwe vairatidzira kusafara kwavo nemamiriro akaita zvinhu munyika. Vashora wehurumende yeZimbabwe nekutumira mauto ane pfuti kunorwisa vanhu vasina chavakabata. Vaisawo chikumbiro mudare reparamende yeSouth Africa kuti rizeye nyaya yeZimbabwe. Vachishora mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa nehurumende yavo nekutadza kubatsira Zimbabwe. VaRamaphosa vakabuditsa mashoko ekuti vamunangagwa vari kugadzirisa zvinhu uye vakati Zimbabwe ibvisirwe zvirango. Asi zvakapa kuti zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviratidzire pamuzinda yeSouth Africa. Mutungamiri werimwe bato rinopikisa muSouth Africa vaJulius Malema vakashorawo vamunangagwa nekutumira mauto mudzimba dzevanhu ayo ari kupomerwa mhosva dzekuponda, kubata chibharo uye kuita vakawanda kafiramberi. Tichiri panyaya yekuratidzira iyi, nhengo dzeZANU PF nhatu dzakapisa bhazi reZupco kuWhite Cliff uye kupwanya nekuba zvinhu muchitoro chenhengo yedare reparamende yeZANU PF vaWebster Shamu. Vatongerwa kugara mujeri kwemakore ari pakati pemashanu nemanomwe nedare raMajor Street muHarare nhasi. Vakatungamira urongwa uhu vaEmmanuel Chari vanzi vagare mujeri kwemakore manomwe asi vachangopika makore matanhatu chete. Vamwe vashanu vatongerwa kugara mujeri kwemakore mashanu nemutongi wedare rimwe chetero ndiva Elijah Makomo. VaElijah Makomo vati kupwanya zvinhu imhosva yakakura zvikuru, asi vamwe vaviri vainge vasungwawo vasunungurwa nekuti pange pasina umbowo hwakakwana. Zvichakadaro mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vamiswawo pamberi pedare raMajor Street vachipomerwa mhosva yekuronga kuratidzira nekuda kupidigura hurumende, asi vari kuramba mhosva iyi. Mune imwe nyaya yanga iri kumatare, vamwe vanhu vatanhatu vainge vasungwa kumashonaland west vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga mukuratidzira vasunungurwa nedare. Vasunungurwa mushure mekuwanikwa vasina mhosva. Vanosanganisa vagari vemuchinoi vanoti Obey Zirota, vasimbarashe mubayira kuenda. vamini Bizabani, va Owen Msariranwa, va Bezel Nira, uye va Adonai Tiriwawi. Kumashonaland Central va Ernest Gandai vasunungurwa wose zvovanzi havana mosva yavakapara.
Saka vanhu izvozvo hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunodzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi?
Vamwe vanorarama nekutengesa pamusika wembare uye mumigwagwa yakawanda mumusha wevazhinji uyu varasikirwa nemari yakawanda mushure mekunge kanzuru ichibatsirwa nemauto yaputsa misika yavo. Izvi zviri kuitikawo kuchitungwiza. Hatina kukwanisa kubata meya weguta reHarare vaHebert Gomba sezvo nharembozha yavo yange isiri kudairwa, asi tabata kanzura weMDC vaGilbert Kamsanga Hadebe vanoti kanzuru haifanirwi kurega vanhu vachivaka pasina mvumo. Tataurawo nemunyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira kuti tinzwe zvizhinji, vakatipa nhoroondo inotevera.
Saka vanhu izvozvo hakuna kwokuti vanhu vaenda vari kunodzindai kwamakabva. Kwamakabva ndekupi? Hapana munhu anongomuka achingodzi kuenda kwakabva iye asa kwabva. Vanhu vese vakangotangawo mabhizinesi avo vachingotengesa vari panzvimbo dzavanenge vari, then vobva vavakirwa zvimatakishopu. Unozviziva kuti kumbare nenyaya dzemisangano yakanga iri kuedza nepf. Saka ndiona zvava zvepolitics zvokuzoti sei makazovhotera opposition. Saka vapwanyirwa zvese, matebho akanga asiyiwa ese akanga aisiwa pachiground paopen space abva abviswa ese, zvese zvavabva zvapwanywa. Vanhu havana kwokuenda, vari kutenderera vari panzvimbo imwe chete. Kutoshaya kuziva kuti vachatanga nekupi kana kuenda nekupi. Kanzuri yachona tavatombonzwawo vamwe tambobatawo meya vedu vaGomba vakatombotaura vachiti aiwa isusu takangopuwa go ahead nehurumende tekushanda tiri pamainstructions edu egovernment. Saka titomboziva kuti govenment yachona igovenment ingori yega here isina vanhu varombo munyika, isina vanhu vanotambudzika munyika. Kana tindei vakapfuma chete tizive ndei vakapfuma chete zva ndizvo zvazvo.
Ivo vehurumende mambonzwa rutivi rwavo here?
Ukatotiraya kuti muvabati hauna waunobata. Vanongodirectana kuti fonera minista wakati iyo minista ane asingabatiki. Saka hatiti kuziva kuti nyika inocharararama iri vanhu vave vakapfuma chete here kana kuti kwete noti sondora pera vanhu vakabva mukurohwa. Saka nanhasi izvozvo ioperation yakanga iripo yanga itori nemasoja mukati ari mukati memarori ekanzuro ayaya ari kutomhanyisa vanhu still sezvaizvozvo. So far kutaura kudoko handina kana 2 minutes iri pana 4:30 ndichitoona polisi ichitopfuura ichitomhanyisa vanhu zvakakutoita kudzingirira chaiko chaiko vanhu vari kutoraya kuvararama. Saka hatitazive kuti takugara tiri pauranda here kana toita sei mukati menyika yeZimbabwe.
Kuti hapana imwe nzira ingaitwe here kunze kwekupwanya?
Havana nyaya vanoita vanongomuka vakaronga rwendo rwavo. Havana wavanoyambira kana munhu wani. Kungomuka usiku vobva vangotanga kuita zvinhu zvavo vega vakanyarara. Isi totozongoona yangoveri hondo kuti ubvunze zvabva nekupi, unotiosangana pane masoja pakatobatwa nepfuti dzakatopakatirwa. Saka unotoshaya kutiziva kuti tiri muhondo here kana kuti hatisi muhondo. Hatichazviziva manje.
Avo vanga vari munyori wesangano reSurvival Vendors Union vaEmmanuel Kwamira vachitaura parunhare vari kuHarare neStudio 7. Vamwe vagari vekwaMutare vanoti vari kufara zvikuru nekuuya kwemabhazi eZupco muguta mavo, vachiti vemakombi vainge voita madiro aJojina vachivabhadharisa mari dzakawanda zvikuru. Makombi anonzi anga achibhadharisa madhora maviri pari kubhadhariswa dhora nemabhazi aya. Asi urongwa hwehurumende uhu hunoshanda here sezvo yakambozviita kare zvikazongopera sedova? Mutori wedu wenhau Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Sezvo mabhazi eZupco ave mashoma, hurumende iri kushanda nemamwe makambani akazvimirira kuti itakure vanhu. KwaMutare hurumende iri kushandisa mabhazi ekambani yekwaMupfumi yeGold Class, yeMatsatsi Buses, Indo Africa Buses nemamwewo. Mabhazi aya ari kutakura vagari kubva kumisha inogara veruzhinji inoti Danga Mvura, Chikanga, Hobhouse, Sakubva, Zimunya uye Penalonga nekwaChigodora. amaisha ndio ngari vume vanofamba nemakombi muguta zuva nezuva mamutare vanoti vagonerwa zvikuru pakuya kwemaduta vanhu aya nekuti vange vodhurirwa pakufamba
zvikufarira chaizvo nekuti zvinoita kuti makombi asanyanya kutura asi chikumbiro changu ndechekuti mabhazi dai adzika hafani kuti kuenda kuhobhosi kana kudanga mvura dhola zvofanana nemakombi mabhazi fuel yao yakati chipeo nekuti ari subsidized kana wakati dhola nemakombi vanonyora pabusiness bodzi munhu anotoopta kukwira kombi nekuti kombi inokasika kuzara than bhazi
asi vakiliopas mucheche avo vanoshanda kumakombi anotakura vanhu vanoenda kwachigodora vari kuchema nerekuti havachakwanisi kuita basa zvichitevera kupinda kwaita maduta vanhu ari kushanda ari pasi pehurumende aya
vira aitikwanisawo kutipawo dhizeri raari kukwanisa kupawo mabhazi rakachipa iro rero takwanisawo kuitawo purize yaanoita iyoyo kana kuite dhora tinoita katipawo nedhizeri rakachipa pari zvino takanga tiri kuite $3 iwo ari kuite $50 saka izvi tadzokawo kuende $50 nekuti hapana zvetingabatsira kuti motika dzedu dzipere mapepa kuti mapepa ese aexpire ekukanzuru ese mapepa emota aexpire takamira tisina chatiri kuita saka takutazama kuti tiitewo $50 ipapo zvinoenderana nemabhazi iwayo kuitira kuti tikwanise kuseenza
mabhazi aya ari kubhadharisa mari inoita dhora rimwe chete muguta asi makombi aimboita madhora maviri kwachigodora Zimunya uye Penalonga kuri kubviswa dhora rimwe chete rine chidimbu asi vemichovha midiki vange vobhadharisa madhora matatu parwendo mumwe wanofamba nemakombi kwamutare vajeremaya mabika vanoti zvaitwa nehurumende hazvina kurekwa zvinosvika sezvo zvakamboedzwa zvikatadza kubudirira muzvare Patricia Mutema avo vanoita basa rekutengesa zvekudya pamusika mukuru wemuguta mamutare uyo unozivikanwa nerekuti mudzviti apo paisimira maduta vanhu anoenda kunze kwenyika kunyanya kusouth africa vari kuchema chema kuti kubviswa kwaitwa maduta vanhu aya achiendeswa kumusika wehuku kusakubva kwavapinza nzara sezvo vaitengerwa zvakanyanya nevafambi vaienda kure pari zvino musika uyu wave wemaduta vanhu vemuguta chete vasingatengi chinhu
izvi zvimasvika pano ndakangogara ndiri one hapana kana kastoma iri pano basa ratidzikirei saka dai makombi akamenoti achadzoka here kana kuti hatizi zvichamira sei kuti basa redu rifambiwo zviri nani
mukuru wekambani yezupco kwamutare vatito chirau vanoti maduta vanhu aya apinda mumigwagwa yemuguta kuzadzikisa chinangwa chehurumende chekurerutsira vagari pakufamba sezvo vemakombi vange voita madiro ajojina vanoti pakaitwa wirirano nevemakambani akazvimirira oga kuti vavaitire basa iri sezvo vasina maduta vanhu akakwana anokwanira maguta ose ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo
Vabereki vakawanda vari kuchema chema nekuwedzerwa kwemari dzezvikoro mumasvingo mushure mekunge hurumende yazvipa mvumo asi vakuru vezvikoro izvi vanoti hapana chekuita sezvo zvinhu zvave kudhura Gandri Maramba anoti panyaya inotevera
zvikoro zvizhinji munyika kunyanya zvemabhodhing zvakakwidza zvakanyanya mari inobhadharwa pakotoro yoga yoga pakupera kwesvondo mushure mekuita musangano nevabereki vachivaudza mari itsva dzinonzi dzibhadharwe nechimbi chimbi amai Endrance Takaedzwa vane mwana anodzidza paZimuto High School vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekukwidzwa kwemari yechikoro uku
isusu nyaya yefizi yakatotiomera because kukwidzwa kwayakaita hazvipindira nemari dzatiri kuwana saka tizurusa vabereki tichaiwanepi zvinoreva kuti vana vachatodzoka kumba kana kuti vachatofa nezhara variko todzokera zvekare kuya kwokuti wana womufumi ndiye inoenda kuchikoro mwana womuromba achigara kumba hurumende kana yakakwidza chifizi ichitendera zvikoro kuti zvikwidze fizi vatirwadzisai tisingawani mari inokwanirana
amai sungano zvarebwanashe vanoti hurumende yaifanira kuti vashandi vawedzerwa mari vasati vawedzera mari yechikoro sezvo vave kuomerwa neupenyu
kukwidzwa kwemitengo yemaschool fees hazvina kumira zvakanaka nokuti kukatarisa chekutanga chaicho mari inotambira mushandi haina chayakawedzerwa ndiyoyo kana iri 200 chikoro chokwa chakwidzwa ne 65% kureva kuti inini somubereki ndine vana 3 kana 4 ende kunofiwa vana vehama
zvinoti mana hazvisi justified zvachose chose. Apa tichango bva zve back to school mabhuku ari kudhura cover jairo jairo rimwe chete nenge richinzi $50. Ionoda kukavha mabhuku emwe kana 21. Saka imari iyoyo ichibva futi paka 200 ikokaya kandotambira.
Mashoko yanotsinona vatichaona chihwani vanoti havachazive pfumo rovo baya.
Haisa hatigoni kuwirirana nazvo izvozvo. Nokuti nyamwe neso mari dzacho hatina kwatogona kudziwana. Hatina kuwedzepa kana mari kwatodzihora. Dei vakagara vataura papa vatakabhadhara madeposits. Dei tisinakisa vana vedu ipapo. Apa vavada vashandisa advantage yekuti takatobhadhara dzimwe kuti vaidzosava inenge isingadzoseki. Saka zvakaoma because inesewo mari yacho hatina.
Asi vezvikoro vanoti vakakwidza mari yechikoro nekuti mitengo yezvinhu zvose munyika yakakwira. Zvikoro zvizhinji zvakawedzera mari pakotoro imwe chete nezvikamu zviri pakati pemakumi matanhatu kusvika pamakumi masere kubva muzana. Mabhodhingi mazhinji aibhadharisa mari dzinosvika mazana makumi manomwe kana masere, zvinoreva kuti iye zvino vabereki vava kubhadhara mari inopfuura chiuru chemadhora. Zvimwe zvikoro zvakaita seGokomere, Pamushana neSt Andons nezvimwe zvakawanda-wanda zvemabhodhingi zvakawedzerawo mari musi wemugovera apo vabereki vakadeedzwa kumusangano vachishanyira vana vavo. Mumwe mukuru wechimwe chikoro akaramba kudomwa zita rake achiti bazi redzidzo harivabvumiri kutaura nevatori venhau, akati vakakwidza mari nekuti mitengo yemafuta yekufambisa dzimotokari yakapa kuti mitengo yezvinhu zvose munyika kunyanya chikafu iwedzere zvakanyanya. Vemabhodhingi vanoti mari yakanga yabhadharwa nevabereki pakuvhurwa kwezvikoro ndedzemadhipoziti nekudaro vanofanira kuwedzera mari vakatadza vana vanodzingwa zvikoro. Pachikoro chezimuto, panonzi pakaita bopoto, pamusangano wekuwedzera mari apo vabereki vakarambira vakuru vechikoro vepo vachiti ivo havana kwavanowana mari yekuwedzera. Studio 7 yakundikana kubata gurukota rezvidzidzo munyika vapo mavhima kuti vatipe pfungwa dzavo pazvichemo zvevabereki. Zvimwe zvikoro zvakazvimirira zvinopindwa nevana veshoroma zvinonzi zvakawedzerawo mari uye zvave kuda mari yekunze kunyanya madhora ekuAmerica. Mumasvingo, zvikoro zvakaita seRiverton neKyle College zvevana veshoroma zvave kubhadharisa mari inosvika zviuru zviviri zvemadhora ekuAmerica. Zvimwe zvikoro zviri zvemabhodhingi zviri kuwedzerawo mari uye zvimwe zvacho zvichiwedzera kakapetwa kaviri. Ndakamira Studio 7 Mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vanoti vari kuona paine mukana uri pakati nepakati wekuti dare reCongress ribude nechibvumirano chavanotambira kuti vapasise bhajeti. Mamwe mapazi ehurumende yeAmerica aingambovharwa sezvo pasina kuwirirana pakati pavaTrump nebato remaDemocrats avhurwa. VaTrump vanoti vanoda mari inosvika mabhiriyoni mashanu nezviuru mazana masere yekuvaka mudhuri pakati penyika yeAmerica nenyika yeMexico, vachiti pane vanhu vanoita zveumhondi uye vari kutengesa zvinodhaka vari kupinda muAmerica zvisiri pamutemo. Asi vebato remaDemocrats vanoti havasi kuzopa vaTrump mari iyi. Izvi zvakapa kuti mamwe mapazi ehurumende avharwe kwemwedzi wose. Iye zvino vaTrump vakatenda kuti ambovhurwa kwemavhiki matatu nhaurirano dzichienderera mberi. Nhasi vashandi vakawanda vehurumende vange vambomiswa basa uye vange vasiri kutambiriswa mari vatanga kudzokera kumabasa. Vamwe vanhu vakarohwa nekushungurudzwa nemapurisa pamwe nemasoja vanoti havasati vanyatsowana kurapwa kwakakwana. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vakawanda vevanhu vakarohwa ava vanga vasina kusununguka kutaura nezvetsekwende yakavawira, asi vanoti vakazvifunga muviri yavo inomerera nekutya. Asi vamwe vaudza Studio 7 kuti hapana kusiri kufa, nokudaro vanoda kuti ruzhinji ruzive nhamo yavakaona. Mumwe akarohwa nemasoja akatyoka ruoko ndeva Amos Mapfumo vanogara mumusha unogara veruzhinji weWhite City.
Tongoti almost vesangwa inepfuti ndova vapinda umu 5 vacho vakapinda mumba umu vatanga kundirova vese mubva wana sara achindirova mubva ndirova nebatastik ruoko rine ndasimudza ruoko mudenga ndobva ruoko rwachoka pekutanga tova ndari nzengesa rogore ndova ndari sapasi sa the moment ndaka rowa nsemuna irwadziwa ndakatanga kutindirira ndiri pasi pavo pandaka garira rogore ndakabva ndasimudzwa ndabva ku ndari simudza ndabva ndanzwa kurwadziwa vandesa mudinga zvakanza akuda kudzorera ndobva ndinongedza nepfuti pamumeso pandaka simudza roko mai ndakuchika sepfuti ndakabva ndasimudza roko nechita amusadaro kubva asimarun sandro pfuti varova pa same position panga mburuva pakachikoka pepe roko ndobva rabhinda manje
vamapfumo vanoti nanhasi havasati vawana ruyamuro ruzere sezvo vasina mari yekuti vaiswe plasta kuti ruoko rwavo rupore mumwe akakuvara apo akabayiwa nepfuti pagumbo ndiva Bernard Mutero vanoti havasati vawana ruyamuro rwekurapwa
nokuti ndairwadziwa bosvairwa hamuno mese maka mese masputsu kurowa kusvika muno mese saka ndakaona kuti ei pandainzwa kuti pavakurwadza asomudza makumbo anenge akandijunga nekubanga repfuti ndiro akapinda semunhu anga asina kana mari ndakatongoti mazuva ndakatora mazuva ndakagara
vamutero vanoti vakatozonunurwa nemudzimai wavo uyo akamisidzana nemasoja aona kuti vainge vovaita kafira mberi
zvakazoitika ndezvekuti madhamu vakanga vakavharirwa mukati vakanzwa kuti munhu uyo ari kurohwa panze uvo achachemi kana kuita sei kana kutaura achataura pavakabuda padhoo vachipushira mapurisa anga ari kusaidi uyo vachiwira uko ndobva vabuda ivo vakatorohwawo zvavo ndobva vauya vakati muri kuuraya munhu chichi atadze zvikanzisa asi kurohwa munhu ane mhosva tiri kungorova munhu chero hatinei kuti watadza here kana kuti wapara mhosva hatinei tiri kungorova chete
vamwe vakarwa vaudza Studio 7 kuti havana mari yekunorapwa vamwe vachiti kuchipatara vanobvunzwa tsamba yekumapurisa vasati varapwa vachiti vari kutya kunotora tsamba idzi nekuti vanogona kushungurudzwa zvakare chiremba uye vari mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse vanoti vanhu vakarohwa vanoda kurapwa maronda epanyama nemaronda epamweya sezvo vakashungurudzwa mweya yavo zvakare vamatarutse vanoti kunyange vanhu vakaona zvichiitika vanofanirwa kudzikamiswa kana kuti counseling Dr. Matarutse vanoti zvipatara hazvifanirwe kuda tsamba yekumapurisa vachiti vanofanirwa kurapa munhu vozoti munhu aende kumapurisa nenyaya yake
vanotanga vambonzi tida tsamba yemapurisa tirikurapa hazvifaniri kutombodaro munhu anofanira kungoti achingosvika otora
vamatarutse avo vakayamura vanhu vakawanda masvondo maviri apera vanoti vanhu havafanirwi kutya kuenda kunorapwa vachiti vana chiremba vakawanda vanoyamura vanhu vanenge vawirwa nedambudziko serakawirwa nevakawanda munguva yekuramwa mabasa sangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights rinoti vanhu gumi nevaviri vakaurayiwa nemauto nemapurisa mukuratidzira uku zviuru nezviuru zvevanhu zvikakuvara vamwe vanodarika chiuru chimwe chete vari muusungwa vamwe vakakuvara asi vachiti havasi kuendeswa kuzvipatara ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika vanhu vachipomera mauto mhosva yekuvashungurudza vamwe vanoti kuti zvipere panoda nhaurirano asi izvi zvingatange sei kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001 202 465 0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 19460 kHz pashortwave mazuva ose munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave sezvo nguva yedu yapera totarisa musoro wenhau dzedu dzanhasi dande mutande retwitter rinonzi ndere mutungamiri wenyika vamunangagwa rinoti vari kukachamadzwa zvikuru nevhidhiyo yemunhu akabuda panepfenyuro yesky news yekubritain achishungurudzwa nemumwe muuto nemupurisa vachiti vachaongorora nyaya iyi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokuonekai nemufaro. Ndini Evans Zininga ndiri muwashington dc.